Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei nwa misoro ye na uzeduza nasi mufuro chikunguru 11-2016. Vamu nyarazi kereke nengo yesa no PF vano batuwa ni mosha ye kubata chibaro. Pastor Ivan Mawarire neveta jamu kavoda izira kumwe kuratizira nemusuwe chitatu nechina apo vakawanda vari kunyunyuta ne video ya mapurisa achirova vanhu vari muusungwa nemboma. Vapromise mukwananzi mutauriri weta jamu kavano visiswa marie chibatiso. Madzimai oronga wo kuratizira mubulawayo vachirova mapoto nemigoti nemusuwe mugovera. Hurumende inoramba kuzivisa vashandi vayo kuti ichavabhadhara riini mwedzi uno. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM, tiri kutarisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inonzi iri kuitwa nemapurisa zvichitevera kubuda kwevhidhiyo iri kuratidza mapurisa ari kurova vanhu vari muusungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202-465-0318. Namba zedu zvakare +1 202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Udzai hama neshamwari vatifarire pa page iyi.